Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 23 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majenaisi kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya. Nokuti pane nyaya dziri kuitika ipapo, saka vari kutya kuti zvinobuda. Hapana nyaya, ndaivepo ini pazvakaitika izvi. Akatongomutora achingopinda mubuilding, achingoburuka mugari make. Mumburisa anotomuziva kuti ndobasa rake, saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nhau.
Vatori venhau vakasungwa nezuro Frank Chikore naSamuel Takawira votarisirwa kumiswa pamberi pematare nemusi wechipiri, zvichitevera kupikisa kwaita hurumende kuti vaviri ava vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Tanga taita dambudziko kumunicipality yeChitungwiza vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tabva tamira panguva iyoyo. Saka takazoenda kwavari tikanotaura navo, vakanzwisisa zveshuwa vakazotibvumidza.
Kanzuro yeChitungwiza inobvumidza muzvare Samantha Murozoki kuenderera mberi nekubikira chikafu vanoshaya kuChitungwiza kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro Manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu, uye vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vava zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana negumi nevaviri, kana kuti 35,112. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri nemakumi mana ezviuru, kana kuti vadarika 5,240,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe, kana kuti 339,000. Vatori venhau Frank Chikore naSamuel Takawira, avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa, vamiswa pamberi pedare raMagistrate kumbare nhasi. Asi dare iri rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri svondo rinouya pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Aviri ava vaendeswa kuHarare Remand Prison, uko vachange vari kusvika nemusi wechipiri apo pachanzikwa chikumbiro chavo. Chikore naTakawira vakasungwa nezuro vari pabasa kuchipatara chiri kurapwa nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe, vachinzi vakatyora mutemo une chekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19, Statutory Instrument 83 of 2020. Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vanokodzera kuti vabhadhare mari yechibatiso sezvo vaive pabasa uye vasina kumbopara mosva.
Varikupomerwa kuti havana kuteerera mupurisa akavapa instruction yekuti vave pachipatara pavanga vaenda kunoita basa. Ipapo pane vasungwa kwete pane vasikana varipo vane nyaya, I think tiri kuiziva tese vari muchipatara imomo. Saka mapurisa vari kuti ivo vakavati vave pachipatara, ivo vakaramba kubva pachipatara.
Asi muchuchisi panyaya iyi vaTerence Mukuze vari kupikisa kuti vaviri ava vabhadhare mari yechibatiso mushure mekunzwa kubva kumagweta vaviri ava. Dare rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri pamusoro pechikumbiro chachikore naTakawira. Nguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwecoronavhairasi, nekudaro vanofanira kuita basa ravo kunyange nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasaurombe vati mutongo High Court uri pachena kuti vatori venhau vanofanira kuregwa vachiita basa ravo.
Hatisi kunzwisisa kuti vanhu vari kuuya kubasa vari kusvika sei pakusungwa. Chinhu chiri kuti chatikatyamadza. Imi uri majournalist, hamuchazivo kuti kana izvi zvaakuitika munogona kungosungwawo nekuti mutori pano muri kuita basa. Saka hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi.
Sachigaro wechikamu chemuHarare cheMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe vagarika ichaunza, vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa munyika.
Tiri kusuwa zvikuru kuti vatori venhau vari kuramba vachiimbunyikidzwa, voramba vachitirwa, voramba vachirambidzwa kuti vaite basa ravo vakasununguka. Nyaya iyi inyaya inozikanwa pasi rose, inyaya yagara iri kuteerwa nevanhu vose. Saka vatori venhau vakanga vaenda kuti vangonoita mainterviews, vaite kutsvakurudzo, vaite bvunzudzo, varamba vachizivisa nyika kuti chii chiri kuitika panyaya yevasikana ava vari muchipatara.
Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalists Association Valiopod Munende vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nezviri kuitika. Baba veimwe nhengo yeMDC iri pachipatara pakasungirwa chikore naTakawira, muzvare Cecilia Chimbiri vaHenry Chimbiri, avo vakaona vaviri ava vachisungwa nezuro, vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemapurisa kuda kuchityidzira vamwe vatapi venhau kuti vasainde pachipatara ichi, pamwe nekunyora nekutefenyura nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzeMDC idzi.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majournalists kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya, nokuti pane nyaya dziri kuitika ipapo. Saka vari kutya kuti zvinobuda, hapana nyaya. Ndaivepo ini pazvakaitika izvi. Akatongomutora achingopinda mubuilding, achingoburuka mugari make, mumburisa anotomuziva kuti ndobasa rake. Saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nhau.
Pane vatori venhau vanodarika 15 vakabatwa kana kushungurudzwa nemapurisa nemasoja kubvira pakavharwa nyika senzira yekudzivirira kuparara kwecoronavhairasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kubatsira madzimai matatu eMDC anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa, rinoti riri kutarisira zvikuru kuti nyanzvi dziri kubatsira madzimai matatu aya dzichaita basa radzo nemazvo. Asi kune vamwe vandoruzivo vari kuti izvo madzimai matatu aya haasati awana counseling service kubva kunyanzvi dzine ruzivo munyaya dzekutochwa kwevanhu. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Varwere vari kuchipatara sekutaura kwatiri kuita ukoko, vari kwavari vachiri kutarisira kuti vari kurecover, vari kuchipatara varwere pari zvino.
Tiri kuziva kuti varwere ava vari kuongororwa nanachiremba. Ko, vari kuonawo here mukana wecounseling services sevanhu vari kuti vakatochwa?
Zvese izvozvo zvinhu zvakarongwa kuti vakwanise kuwana maservices ese angavabatsira, sekutaura kwamaita ngomarei kuti kutariswa nemachiremba, kutariswa nevano bata hapo ne hapo wanotarisa pfungwa wanotarisa zvakawanda wanda zvokutarisa kuti machiremba akasiyana ane specialist dzakasiyana wane bata bata zvakasiyana vari kuisa njere dzavo nepfungwa dzavo nekubata kwavo vakawanda mukubatsira vanasikana iwavo.
Tiri kunzwazve kuti panenge pari kuita makakatanwa here pakati pemapurisa nenyaya yekuti vasikana ava vange vachinoongororwa nevanhu vecounseling services.
Zvinhu zvatinoziva kuti zvingangonetsa zvinogara zvichinetsa mukushanda kwedu munyika yedu yeZimbabwe kuti vamwe vanogoronda pfungwa dzinopokana, asi tinodavira kuti zvichafamba zvakanaka.
Pane matanho here ari kutorwa nesangano renyu rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu panyaya yakatarisana nevasikana vatatu ava?
Sezviri kuziva nyika kuti muzvarero zviri nzanzi mazuva apfurayo wakanyora tsamba kune mukuru wemapurisa vagodi Matanga uyezve kuna minista wehome affairs wachinyunyuta wachichema-chema zvikuru nekuvhiringwa kwakaitwa vasikana iwawa. Takamirira mhinduro kubva kune gwaro rakaendeswa namuzvaro rudzine hanzi wachichema-chema nekubatwa kwawakaitwa kana kuti kuchorwa kwekodzero dzavo waichema zvikuru munyaya dzedignity kusabatwa zvakanaka kwawakaitwa. Saka takamirira mhinduro ichabva kumapurisa kuti zvakaitirwei zvawakawaita.
Ko iwo hutano hwavo vari muchipatara kudai ku Zimbabwe ine unyanzvi here hwokunyatsokwanisa kunge ichibatsira madzimai matatu aya?
Pari zvino tichambopa mukana kune vakomana nevasikana vedu machiremba ari kuita basa rakanaka chose, basa guru chose. Ndiwo vachazotiudza machiremba edu kana waita assessment yavo kuti waguma papi pasara zvakadii zvinga zvinofanira kuitwa.
Muri neshamwari dzevarwere vatatu ava dziri kuwana here mukana wokunovaona pasina kumbunyikidzwa kana kunetswa nemapurisa?
Tinodavira kuti wane mukana iwo, asi sezvamunoziva mukatarisa mukoma Henry Chimbiri wanova baba waCecily anovawo zvakare mutepe wenhau sezvamakaita mukoma Rai neni wari kunyunyuta tanga tinawo nhasi kudare kumbare kunyaya mukoma Frank Chikore nenyaya yamukoma Samuel Takavira vari kunyunyutawo nekungo futi apo neapo kuwanika kuvamwana wasinganzwisisiki panzvimbo yekupactan hospital.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Muzvare Samantha Murozoki avo vange vambomiswa kubikira chikafu vanoshaya kuchitungwiza vanoti vari kufara zvikuru kuti kanzuru yeguta iri yazovapa mvumo yekuenderera mberi vachipa chikafu vanhu vemuguta iri. Muzvare Murozoki vanoti guta rechitungwiza ravapa imwe nzvimbo yekubikira uye mapurisa achange achichengetedza vanhu pavanenge vachiuya kuzotora chikafu. Muzvare Murozoki vanoti vanovabatsira kubika vanofanirwa kutanga vaongororwa chirwere checovid-19 uye vanofanirwa kupfeka zvinodzivirira kupararira kwecoronavirus apo vanenge vachibika pamwe nekupa vanhu chikafu. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Murozoki pamusoro pekubvumidzwa kwavaitwa kuenderera mberi nebasa ravo rekubatsira vanoshaya kuchitungiza kwakare.
Tanga taita dambudziko kumunicipality yechitungwiza vachiti tiri kubika zvisiri pamutemo uye taifanira kunge tabva tamira panguva iyoyo. Saka takazoenda kwavari tikanotaura navo vakanzwisisa zveshuwa vakazotibvumidza.
Muri kutarisira kuti muchatanga kubika rini?
Kubva nhasi tichange takubika. Tiri kutobika porridge redu, vana vedu vachapiwa na 7:30 for 8 o'clock makuseni ano.
Iyo municipality yeChitungwiza yati ichakubatsira isei?
Municipality of Chitungwiza yati iyo ichatibatsira zvine mapurisa ayo vachange vachuya pese patinobika kuti vachengetedze vanhu vaonoti vanhu vari kumira vakasiyanisa zviya zvinonzi social distancing nechirungu.
Vanenge vachibika vari kutarisirwa kunzi vange vakaita sei?
Bati zvekare tinofanira kumeka sure kuti munhu wese ari kubika anovhenekwa kuonekwa kunzi hana COVID-19 nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kutapukidzira panyaya dzekubika, zvinhu zvakaita sana cholera nana typhoid. Saka isusu tabvumirana nazvo nekuti ndizvozvo utano hwevanhu ndiwo hwakakosha tisati taita chero chatinoita. Vatibatsira zvekare nenzvimbo yekubikira inova crash iri munzvimbo inonzi Unit A. Inofanirwa kuve iri about a kilometer or 2 kilometers from patanga tichibikira. Saka tinotenda, tiri kufara chaizvo.
Munoona remangwana renyu rakamira sei pari zvino?
Tichaita zvese zviri kudiwa nemunicipality of Chitungwiza tione kuti taenderera mberi nebasa redu.
Avo vanga vari Muzvare Samantha Murozoki vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Majori Mafusire vanova mukoti vari kushanda vari kunyika yeBritain, uko pari zvino kuine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshanda muzvipatara zvinova vana mukoti navana chiremba vari kuwanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, uye vamwe vavo vakawanikwa vachishaya vane chitsama.
Guess is just kungochengetwa naMwari, to be honest. Kungozvichengetedza kana uri kubasa wongoshandisawo izvo zvatakaudzwa kuti tishandise kuti tizvichengetedze. Ndochikuru chatinofanira kuita nekugeza maoko every time paunobata chinhu chese, anything chaunenge wabata ungogeza maoko.
Saka kana muchinge muchienda kumabasa muri kuudzwa kuti muite sei, zvii zvamunoita return yenyu inenge yakamira sei?
Patinoenda kumabasa tinosvika like izvinezvi takungofika mamaski nguva yese. Patinopinda kubasa uchingopinda mudhoo remubasa panenge patone bhokisi remaski, wotopfeka maski yako zuva rese patinenge tiri kubasa. Uchingochinjawo like hatinopfeka, we have to change every 4 hours. Saka kana dzakwanawo wochinja wopfeka imwe nyowani kusvikirawo wapedza basa. Nekukurudzirwa kuti uniform yaya tinopfeka kubasa tichinje kana tapedza basa, tisafambe nayo, tisadzokere nayo takaipfeka, tochinja tofika idzimwe hembe dzakachena.
Saka munonzwa sei apo pamunosvika kumabasa muchiudzwa kuti imi maakuenda kunoshanda nevanhu vari muwadhi reCOVID-19 iyoyo? Mune muchinzwa sei savana mukoti?
Iya, zvakaoma hazvo, but unotongoona kuti ndiro basa racho ne. Lakini ndakamboita imwe yekuti ndakanzi ndinofanira kuenda kunoshandira kune imwe wodhi kunobasira kuza vanga vakashota. So wodhi yandinasandambuze. Saka iyi ndakanzwa kubatsikana pandakazongoti ndobasa racho ne. Saka ndakabva ndangoendo. Pandakasvika mapatients angu andakapiwa panga pane vamwe vainge vachingonzi vari kufungidzirwa kuti vanayo. Andati ha, saka ndakabva ndangoona kuti hapana pese pandinopinda murumu mavo ndofanira kufana kuti ndakazviputeta ndakazvivharavharavhara nezvatinofanira kupfeka kuti tizviprotekte. Kana ndabuda imomo ndongoona ndanyatsogeza maoko angu zvakanaka, and kana ndapedzawo basa ndasvika kumba ndinongosvika ndichigeza. Inini ndagara ndingori munhu pese pandinobva kubasa ndogeza nemvura yangu ine dhito iyayo, ndo yandinogezesa ndabva kubasa ndogeza muviri wangu wese kubva kumusoro kusvika nemvura yangu iyayo ine dhito. Hembe dzangu dzandine ndakapfeka ndowacha futi. Saka handiwache ndichisanganisa nedzimwe hembe dzangu. Hembe dzekubasa ndodzowacha padzodzika netemperature yairi hai.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe vangange vakateerera pari zvino panyaya iyoyi yeCOVID-19? Nekuti vamwe vari kumusha vari kuti hatisati tambonyatsoziya munhu anayo, havasati vaona vanhu vanayo, vari kungonzwawo zviri kuitika kuno kuAmerica nezviri kungotaurwawo nehurumende kuti kune macases.
Shuwa, kutaura chokwadi haumbozvinzwisisa kana usati waona munhu ari kurwara nayo. Asi kungoti kukurudzira kuti haudi kuti uzosvika pakurwara. Saka ndinongova kurudzira izvozvo zvekuti kugeza maoko ende kugeza maoko unongogeza chero nesipo yaunenge unayo haumbofanira kuita sipo yaine special but sipo yaunayo and you know vamwe vanhu vari kutogadzira avo masanitizer vakatora to bleach neyasipo yekusukisa maplace yevozanganisa votoshandisa iyoyo kugeza nekuspraya spraya make sure kuti mumba zvinhu zvakapukutwa zvakatsvairwa pamunoshandira pese muri kupageza pakachena nekungogarawo mumba kusangobuda buda panze ukaona kuti uri kufanira kubuda panze although hako kwatiri kunoka havasati vakuti munhu unofanira kufamba wakapfeka mask but kana ukabuda hako wadzoka make sure paunodzoka kumba wonyatsogeza maoko ako ukatenga zvawatenga zvigeze futi usati wazvirongedza uzvigeza nemvura yako ine sipo usati wazvirongedza ndokungodzivirira kwacho kwaunoita kana ukafungidzira kuti unenge wabata chirwere ukangoona uchiri kungokosora zvisina kunyanya wongotorawo zvinhu zvakaita semaremoni wonwa mvura ine maremoni wogara mumba usafambe fambe kusvikira waakunzwa zvinani amushuwa wokumusha kana ukanyanya kurwara amushuwa vane kwavanokwanisa kuti vafone vakumbire rubatsiro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pari zvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus.
Katirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve mabasa ari kubatwa nesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development yokuedza kubatsira vagari vekuchipinge avo vanonzi vari kutarisana nematambudziko ekubviswa munzvimbo dzavagere. Zvaita kuti sangano iri ringe richipinda richiita misangano nevagari. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu rechipinge, tabata mukuru wesangano Platform for Youth and Community Development vaClarice Madruku.
Ndinobonga mukoma Jonga kuti tiwane mukana wekukurukura matambudziko ari kuitika kunharaunda dzakasiyana-siyana kuchipinge uku. Dambudziko ratiri kurwisana naro idambudziko rakatekeshera muchipinge district, harisi rekuchipinge east chete. Dambudziko iri riri kuwanikwazve kuchipinge west, riri kuwanikwazve kuchipinge central, riri kuwanikwazve kuchipinge south. Tingati pari zvino vanhu vanosvika 5,000 vakanyorerwa matsamba anga achibva kubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement vachinzi vabve munharaunda dzavari kugara. Vakangopihwa mazuva 7 chete kuti vaende kusina kutaurwa kuti vari kuenda kupi. Tiri kuchipinge central tine dambudziko rakakura kuward 9 kunonzi kundiyadzo. Kuchipinge east tine dambudziko rakakura kubikoni nenzvimbo inonzi Holland kune Green Valley. Kuchipinge west tine dambudziko kwakondo munyoko were. Kuchipinge south tine dambudziko kwamahachi. Isusu toti mutemo uri mumbumbiro remutemo unoti kana vanhu vachibviswa pavari kugara vanotaurirwa kwavari kuenda.
Iyo nzvimbo iri kuda kutorwa iyi vaMadhuku iri kunzi iri kuda kushandiswa basa rei kana vagari vabviswa ipapo?
ndeva ari kuda kuita zvokusima maakademia nekuti kuchipinge East kunyanya kune minda dzakati kuti dzakanaka zvokuti vanhu vakuziva kuti anonzi maakademia akuita mari pasi rose saka vanhu vakubviswa kuzoti kune divi rekumwe kuchipinge Central nzvimbo dziri kubviswa vanhu idzagara dzinorimwa mabanana akanaka kune vhura akanaka kupamba
ivo vanhu vari kubviswa ava vamadhuku vanga vagara zvakadii mumatunhu iyaya kana munzvimbo dzavagere dzavari kubviswa idzi
vanhu vese ava vari kuda kubviswa ava vanhu vanga vagara vangori mundau idzi kubvira kare nakare mukanzwa nhoroondo dzavo vanhu vakatoparticipatawo mukurwisa utongi hweudzvanyiriri zvokuti mukaona vatanga chikurukura navo vari kuana ndiyadzo vanhu vaigara mundau iyi kuna 1951 ndizvozve nyaya yakafanana neiri kubikoni vagari zvakare vekuana kondo munyoko were vanhu vanga vagara vangoripo nharaunda dzavanogara idzi tinodziti communal land dzine masabhuku dzine madzimutape hadzisingori nzvimbo dzatingati dzakatangwa manje manje itori nzvimbo dzinotozivikanwa
imiwo sesangano replatform for youth and community development izvii zvamuri kuitawo mukubatsira kwamunoti muri kuita vagari
sebato replatform for youth and community development tiri kuedza zvese zvatingakwanisa kuti tinge tichiudza vagari kuti vazive kodzero dzavo sezviri mubumbiro remutemo nekuti kana vachibviswa yatingati eviction vanobviswa zvichifamba sei ndo chekutanga ichocho chechipiri chekuti isusu tinenge tichitaurawo nemasangano ari mubumbiro remutemo atinoti maindependent commission pari zvino tiri kutaura neveNPRC tiri kutaurazve neveZimbabwe Human Rights Commission kuti vakwanise kunzwa nyaya yevagari ava nekuti zviri kuitwa izvi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo
matimaedzawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende muchikurukura nyaya iyoyi vamadhuku
takakwanisa kutaura nehurumende takanyora matsamba kuministry of agriculture tichivabvunza kuti ko vanhu vamuri kudzinga ava muri kushandisawo mutemo upi makambotaurawo navo here havana kukwanisa kutipingura zvatingati formal asi tiri kutaurirana nevari kumahofisi kwavo saka vakatipa tingati conviction yekuti no sezvo paine land audit yaakutopera vachabatsira takanyora zvematsamba akaenda kuatingati local authority yedu yekuchipinge tichivaudzawo kuti vanhu vamuri kuda kuti vabve ava muda kuti vaendepi tokumbira kuti tinge richitaurirana vatungamiriri vedu velocal authority vanobvumirana nesu kuti aiwa izvi zvanga zvichibva kumusorosoroko saka vari kuti ngatiite nguva yekutaurirana nevagari venharaunda dzakasiyana siyana idzi dzatiri kuemerera tikwanise kunge tichitaurawo navo through madialogue uye tiri kuita research yatiri kuvainvhovha kuti vataure kuti history yenharaunda imwe naimwe yakaema wani mazvita
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu. Vatori venhau vakasungwa nezuro Frank Chikore naSamuel Takawira votarisirwa kumiswa pamberi pematare nemusi wechipiri zvichitevera kupikisa kwaita hurumende kuti vaviri ava vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kanzuro yechitungiza inobvumidza muzvare Samantha Murozoki kuenderera mberi nekubikira chikafu vanoshaya kuchitungiza kwakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel Tong ndiri muWashington DC.
kuthethwa ndaba namhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolwesibili. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli zindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe uLeo Munende obesemthethwa ndaba.
Lokhu kuhle utshengisele phela ukuthi uhulumeni yena akalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike sayi sakhuluma lo therapy amapolisa uCharles Charam yena wasitshela wahle wathi hayi no sesiya phambili amaphosa asozali chai asozali ethu sele asozali bomu savumelana njengabantu abadala sazwisisa ungakodwa wakulotshe kusenzakala uponyash lokhu okhona le watshela khonokho amapolisa engalitshayi abengalibophi lezinto ezinjalo bazibona kusenzakala more often uthi sawabona abafundi vele ukuthi indaba nxa i-against the city i-regime ekhona kumbe i-president emasomlanga wegovernment abafundi abantu ababotshiwe bebesiya yenza ama-interview nojoana mamombe ongu-m p okuthiwa waye-abductwe yi-state bona basebebabona.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani? Kukhona yini abafuna ukukufihla?
Abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abductwayo. Asebekubonile osekukhulunywa nguChinga Dube, bengikhuluma noChinga Dube nge-Saturday last. UChinga Dube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe International. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no, abantu laba bengabe lokhu bekukhuluma le ntatheli izindaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isiswane. So sebeyalisa manje intatheli izindaba ukukhuluma nabantu laba. Abantu laba bafuna ukukhuluma, bafuna ukuzitshela ukuthi yini okwenza ngalayo, bafuna ukuzitshela labo izinto abazibonayo. Betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo ukukhonsena iZimbabwe yonke. Nxa u-m t eya-abductwa echaywe kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment, what more ordinary citizen of Zimbabwe?
Sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba namhlanje, kuhambe njani?
Emthethwandaba kuthiwa barimandwe esitokisini, kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabizaivazayizwa nge-Tuesday next week. So hayi belokhu yona laphakathi kuzeiviki elilandelayo ngolwesibili.
Hayi, kukhona yini ongafuni ukukungezelela?
Mna engingafuni ukungezelela yukuthi sokuyisikhathi sokuthi intatheli izindaba singaxoxisani lamapolisa endabeni lezi ezokuthi nxa sibotshiwe sezama ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana. So kufuze sihambe lathi edali ipolisa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapolisa sizwana. So kufuze intatheli izindaba zikhangise indaba lezi edali. Umuntu abe ukuphile oyabe kutshayile kumbe ipolisa nelikhulu uGordon Mathanga simhambise edali labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazi kuyenziwani, kodwa indaba sekufuze ziye edali ukukhulumelana akusebenzi.
Lo nguLeo Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhudo edolobheni lakoBulawayo sichathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Yebo, sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngeke ngavakatshela siyahlolisisa kuward 13 emabuthweni lapha lephelandaba ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantu kuyabe kuhlangene lisuwa. So lakhathi esisikhuluma nje kezwa kuhle njalo lonye uDube esithe saluthola ukuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khona apha edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence. So sokusiba-ke lohlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okhanya ukuthi ibe la manzi aklini isimpompo zayihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolile ahlangene lengcekeza zabantu.
Njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki, bathini abantu ngakhona lokho, njalo ungasitshela ngamafitshane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esingi?
Idorobho lakwaBulawayo seli le water shedding schedule ethi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours. Ngezindlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki. Ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azaba khona okwamalanga amabili for 12 hours. Ngezindlela nxa kuyikuthi ngomvulo abantu bathola amanzi babezawathola for 12 hours, nxa bezaphinda bawathole futhi ngensonto bazawathola for another 12 hours, kubezokusenza i-24 hours ngeilanga elilodwa. Kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo eziningi amanzi wona lawo kafiki ngesikhathi, kumbe vele angafiki. Ungathatha izinjalo indawo ezinjengabomganwini, indawo ezinjengabophumula old, ophumula south, ezigqansileyo even omagwegwe, ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vele abantu baye besakhelela laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi. So literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from yona le water shedding ye-144 hours. Kusithi council laye siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifikanga amanzi. Yebo, kungabe kuthiwa kulo hlelo lwebhawuza, but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele. Lanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize, iyabuya ngemva kwesikhathi kwezindawo iqinisa ibuye ebusuku, abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni.
Siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le-coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe i-World Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhodabhoda khona kana kugeza izandla for 20 seconds yikho kuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ungananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamachumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ugcina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zigcina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqhomosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompe amanzi ewasa koBulawayo. Sesele amanye amadama kuphela amathathu abalisa insiza mefe inyankuni lemchabezi. Wona lawo ngamadama sesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngaloku eqhubeke valwa ngendlela avalwa ngayo, ubhano lwe-COVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Umasuku owemachecheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omdeni munye emachia abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. Umasuku uthi lumonakalo suchiye inengi lezakhamizi zithithibele, abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ijefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba ezakhamizi ematshetsheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemuli yakwesibanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotam Viki Zonke Sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. USibanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhuluma esemathiya izolo lapho kubekwa uSibanda, induna emathetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolo nzima ngalomonakalo.
Besilapha kuphela leliyana iviki kulondolozwa abantu. Siyathandazeka ke uthi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu. Aziqinise izihlobo, zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kungunye uNkulunkulu okukhethileyo lokho, uqondile kunjalo. Kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi, sithandaza kuye futhi uNkulunkulu, ngoba yena akacatshelwa lutho. Ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni la, ayilula le ndaba.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Namuhla kungabe kungani ukuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakaleni. Kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwa kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakaleni. Kungenzakala ke ukuthi ngevikile lelizayo results abese. Kodwa bonke abantu abalapha bayesaba kathisa. Akula muntu ongachiya ukudla ekitchen avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala. Abantu bakhululeke. Baqhubekele phambili bephila impilo yabo.
Umnumzana John Magutsha okhulume emele imuli yakwesiphanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalomonakalo behleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu. Lakathi esikuzisa ubuhlungu. Okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-1 kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Ngakho ukuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2. Ngisithi ngisakhangela abantu abangithumbi ngengcwabe futhi lo muntu. Hhayi kungiphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokhu-ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini. Kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
Umnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu. Vela ngilala amandla okuthi ngiswele ukuthi ngingathini. Ndaba konke linkemenkeme iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami begijima uvi.
Umnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSiphanda uthi isigaba sematshetsheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona le ndawo yakithi ematshetsheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobela mlela abantu. Woza viki ngilethonela mi lapho ze ngithathela nzuzu ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thole masinyazana imali yakhe umuntu yakuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakhe.
USiphanda uthiyo mkakhe labantwana abathathu. Ababili balaba abantwana ukhohliswa loColin ngamaphahla ayiwa abhujelwe ngabantu babo. Kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemngcele kubangelwa ukuqhamuka kwegcona le-coronavirus. Amaphahla la kane lo dadu wabo uRombizayi athumele umbiko enduduzo kunina.
Mama, qina qhawekazi bethu, akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu, asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwaSiphanda kane lezakhamizi zamatshetsheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini. Okuthetha abathathu laba.
Ayibizwa amagama abangcwele.
Ikhona.
Ibizwa amagama.
Ikhona.
Ibanewe. Lakho.
Ikhona. Elamliko.
Elamliko lana.
Ikhona.
Elamliko lana.
Ikhona.
Ngimele umsakazo weStudio 7. Ngisemachiye ematshetsheni. Ngu-Albert Ncube.
Manje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane. Ngesikhathi lesi ilizwe liku-lockdown. Uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kambe luyasebenza na? Sixoxa lo nkosazana Magodo Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise, iWOZA.
Udaba le-lockdown lolu singakhangela njengenhlanganiso yeWOZA, sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown siye bemukele imbiko eminingi e-domestic violence. omama bezama ukuthi baye emapholiseni, amapholisa befika abaphenduse ngabasizanga inengi labo. Okuphoqelele ukuthi khona inhlanganiso sicinise ingenele sibone ukuthi kwenzakalani. Batsha elo lawo mama batshawa ngomkabo, amapholisa akabavikele. Esingathi ngogoga izaluka sezigugile zifuqe emalayinini ziyewelale, amapholisa nje abhekile kalani kanakile ontanga laba abangabafana kakhulu abaye babatshaya ivigoroni ukuthi bathenge leyo mpupu bayithengisa emkambeni omnyama. So mama i-lockdown te njengomama makayisiphathanga kahle, siloku hlukunyezwa ezindlini, sihlukunyezwa ngesihleli labo, siphinde sehlukuluzwa emashophu mungasi siyathenga, siphinde njalo sehlukuluzwa yikulayinela amanzi. Kodwa ngingakhuluma ngokuthi ngile 9 days ngingela manzi, ngiqamele ithanka yamanzi yamagwekwe ngikhangelane layo. Ezinye izindlu vele zacina sezilamanzi lamamanzi zingalawo. Liyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka siyadinga amanzi ezibhoraneni. Lapho ekufika khona kungabi le-social distancing, kulokufuqana. Siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus. So njengabo mama sihlushwa yonke into.
Wona ngamanzi wodwa aswelakalayo. Solunjani udaba lwamagetsi, njalo lokudla kuyatholakala yini?
Emagetsini sibili inkampani yezesa siyichayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi se-lockdown sibe lamagetsi atholakala. Sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi wona intambo zamagetsi amakhebhulu zebetshontshwa, kodwa bebezama ukuthi bawabisele. Uncedo wathi siliphila ngalo kuhlobo zethu ezikudiaspora lalisalithole ngoba labo bavalelwe lapho abakhona, abanye balahlekelwe ngemisebenzi. Ukudla kade kubuya kuvela kuboTswana lakuSouth Africa, kanye le mithi ayade itholakala kayisatholakali. Lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuyafinyelela edolobheni, esinganazi lamhla ka-16 April khona bakobulawayo kula bantu abatshaywayo kakhulu, abanye badatshulelwa iincwadi zabo ezokuthi bayayithatha lawa maphilisi betshaywa ngamapholisa la ngamasosha. Batshaya amapholisa atshaya la bantu ko-hyper, ko-pick and pay, ku-hepatitis, bathona bona abakwazi ukubala izincwadi. So, iningi lalawa bantu kwakungomama abatshaywayo. So umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzeka, izikolo zivaliwe, abantwana endlini bakhala ngendlala, bakhala ngalokhu ngalokhu utshona labo ubabhekile, akulamanzi akulani, izambuzi-ke kwenzakalani.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli bekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye?
Isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisa u-section 86-87 nokuthi khona amalungelo ethu alimithiwe, amanye athethwe. Asikuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzele kwamanye amazwe isikakhulukazi i-South Africa kule mzamo yokuthi abantu baphiwe ukudla. Thina lapha kuphonga ukuthiwa lockdown kwabe ngumuntu zibonele, bese sinanzela khona ukuthi khona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokhu i-social distancing kayikho. Yona vele i-social distancing ngasilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho sisesibhoraneni. Mna ngihlala only about 700 meters from isibhorane. Kule layini engaba about 500 meters abantu bemile ngamabhakede kule vigoroni, kuchaye vigoroni kulayiniwe khona. Kube sekubuya amanzi e-city council ayibhawuza. Ibhawuza iyabuya e-terminus, ibuye e-club ngalibe le-salvation. Nxa ifika vele khonapho iyabe iqede maybe 2 days or 3 days ingabuye. Ibhawuza e-city council leyo. Abantu abafuna amanzi bachaye vigoroni. So ekutshengiseleni baba-exposed kuyafanana lekuthengeni impuphu yivigoroni. Kazibuze ukuthi kungani betshengisela. Bengabe betshengisela ngoba bethanda ukutshengisela? Hatshi, batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo abakwesabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafiwa kuthuli, kwafela ezindlini.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnomzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Zimbabwe Consumer Rights Association.
Umakala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Salibonani balaleli bohlelo ka Studio 7.
Sizwa kuthiwa ithukela alisabonakala ezidolo lapha. Ungasitshela ukuthi unjani umumo?
Ithukela kayisatholakali kwanhlobo. Ungazubhode ezidolo ezincane lezinkulu kawitholi. Ibiya itholakale ke emkambo omnyama kumbe ku black market kumbe emarket. Kodwa namhlanje ayisatholakale njengoba kwavalwa la kulezo ndawo. Ukuthi kwenze njani akucaci kahle. Isisithi ngaba khona ibe khona nje usuku olulodwa ngama hours nyana isiphelile sebeyibuthile abantu abanengi abayifuna bangayitholi. Nxa ingasatholakala ithukela kusho ukuthi kakusela breakfast, kusho ukuthi akusela lunch ngokuba bese ulantshwa ngayo itiye njengoba izishebo lempupho kuhlupha kangaka. Manje ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga, kuse bengadlanga, sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakala leso sishebo kwatholakala leyo mpupho. Impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso, idinga ukuthi ke inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali. Kodwa ayisiyo yodwa lempuphu kwayona kulamalanga kayitholakali, sekutholakala yona le super refined kuphela. Ubunzima buyabuya bucina busiya phambili.
So na isisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubo esimangalisayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isisindo sedola siyaphela iya isibalula nxa uqathanisa le randi kumbe imali yaseMelika la kwamanye amazwe. Ibivelisiwa iminyaka le edlulileyo iyawa kakhulu lonyaka, ukuwa kwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama-20 lama-$10. Ngokuba nxa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwamanotes aphezulu, isisindo sayo siyehla. Kanti ke nxa uyithelisa ibanenge ebantwini wenza lokho okuthiwa ikungeza i-money supply, kwenza izinto zidule yona isiwa isiba phansi ngokwesisindo. Ngakho yikho esihlangana nakho, iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo wokuthi emzinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalindlela, kuyabe kusitsho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona le kuma-1000 into namhlanje engafiki 800 iyawa kakhulu imali. Iyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo. Kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe. Isisindo siphiwa yilokho okuthiwa i-confidence, consumer confidence le-business confidence. Kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho, kudingeka i-political confidence kumbe i-confidence ku-political system, ku-governance. So uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende, bethembe amacebo akhe, bethembe ama-policies akhe. Nxa bengathembi siyatshintshe namhlanje ame ngalindlela, kusasa ame ngalindlela, kutsho kuba lula ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi. Nxa bengayithembi imali, isisindo sayo siyawa. Kusebenza kanjalo vele.
Izikolo ke ubona ungani zizavulwa yini ngesimo lesi esikhona ese-coronavirus?
Izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini. Uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini. Ukhulume kuphela ngokuthi form 4, form 6, lo grade 7 ibabazaqala ukuthi baye esikolo. Kodwa usuku lwakho nakalukabekwa ngokuba kusadinge ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile. Kuyadingeka i-social distancing khona esikolo, kuyadingeka ama-sanitizers, kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo. Konke lokho kwakukabi khona. Uhulumende umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukuwatshintsha gqoke kusase inye kanjalo ngendlela efaneleyo. Ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona. Abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi. Kodwa-ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo, sibone sekugcwele i-coronavirus kuyonke indawo. Ngakho kumele ukuthi siyavula izikolo kule ndlela yokuthi kuvikelwe abantwana lababalisi labazali, ngoba umntwana ngayithola komunye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini.
Hayi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi siyabonga kakhulu bantu bakithi. Sicela lihlale livikelekile egciwaneni le-coronavirus. Liyabulala. Gezani izandla kuso sonke isikhathi, lisanitize, lenze i-social distancing ye-1 meter, ukuthiyelana izikhala, libone ukuthi nxa lithimula lithimulele endololwaneni kumbe ethishwini lilahle. Lilandele konke likutshelwayo, lihlale ngkhaya nxa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo. Ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo.
Lo ke bekungumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulabahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane le-coronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba lamhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili. Sokuqhamuke isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.